manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 27 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gurukota rezvematunhu vasevhia kasukuwere vanomisa basa kanzuru yose yechitungwiza vachipomera mosva yekuita zveuori.
Vagari vekumarondera votambira nemufaro michina yebiometric voter registration asi vachiti havana chivimbo nezeki mukuita sarudzo dzakachena.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika mubato rezano PF zvinoratidza kuti bato iri harina kugadzikana.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Mashoko atiri kutambira anoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhia kasukuwere vambomisa basa kanzuri yose yechitungwiza vachipomera mhosva yekuita zveuori. Kanzuri yechitungwiza ine makanzura makumi maviri nemashanu. Vambomiswa basa ava vanosanganisirawo meya wechitungwiza vaPhilip Mutoti avo vabvuma kuti ichokwadi vakasukuwere vashandisa masimba avo pasi pemitemo inobata maguta kuita izvi. Ngatinzwei vaMutoti vachatsanangura zvatora nzvimbo muhurukuru yataita navo.
Ichokwadi vakasukuwere vamisa makanzuro ese basa nenyaya yekuti kanzuro yechitungwiza yane nguva yakareba isina kutambirisa vashandi. Saka muna December management yakati kumbira kuti semakanzura zvese kuti titore mari yemustate account tibhadhare vashandi then yozodzoserwa after 2 months. Saka takaita saizvozvo, finance director vakabva vadzosera mari inoitawo 100,000 havana kuzodzosera ese 140 because mari yacho inga ichinoita. Saka yatamisirwawo nzimi makakweretirei mari mustate account tipo vashandi kuti vatambire.
Imi makanga musina kunge mavazivisa here segurukota rinoona zvekutongwa kwematunhu uye kuteera mutemo wemakanzuro?
Tarunata tavazivisa ndobva ana taungurekwedu ndobva vati tapuwa mukana kuti titore mari iyo. Saka tisati tauzwa kuti vanga vasina kuwirirana but isusu semakanzura zvobva tangoti titi vashandi vaifuna kutambira zvekuti vaende Christmas vasina mari tibva tatora maakaunti meme tinodzosera. Saka ndoi nhaurirwa yatamisirwa.
Saka matambira sei kumiswa kwamaitwa mabasa uku?
Tangozi tiri responde pa 1 week. Saka zvangoitika nhasi saka tiri pakatoko tiri kuresponda tinoona zvakamira sei.
Tinonzwawo kuti vakasukuwere vari kupomerawo mhosva dzakawanda dzinosanganisira dzeuori nekugoverwa kwemastendi nezvimwe zvakadaro. Imi muri kutambira sei zvipomerwa izvi?
Inini ikoko sameya handina comment nezvazvo but ndinongode comment nemiswa kwataitwa sekanzu yechitungwiza izvozvo zvinonyaya dzavari kupomerwa handina chokutaura. Ipapo zvatongotikatyamadza nekuti like vangoredu vakangodaidzira nevari muziro kuti vada kuona makanzura semanagement hatitaudzwa kuti ingaiva yakadaro.
Saka madzingwa pamwe chete nemakanzura ebato rezano PF here kana kuti ndeve MDC chete?
Makanzura ese 325 i resolution yatakapasa tese takakwana 325. Saka hapana asarudzwa tangomisa tese takadaro.
Munofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here izvi?
Maitira azvo nyangwe munhu wetakatyamadzwa nyangwe ndini ndakatyamadzwa handisina kuziva kuti zvinhu zvaizvakamira sei bhozi vada kutarisa bhozi papapo takaona zvimera sivazvo zvii.
Vambomiswa basa sameya wechitungwiza waPhilip Mutoti vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7.
Vagari vekumarondera vanoti vanotambira urongwa hwekunyoresa vavoti webiometric voter registration kana kuti BVR vachiti unoderedza mukana wekubirira sarudzo. Asi vanoti havana chivimbo necommission yesarudzo inotungamirwa naJustice Rita Makarau chekuti inokwanisa kuita sarudzo dzakachena gore rinouya. Ivan Chifera anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsanangura urongwa hweBVR, wange wakarongwa neZimbabwe Election Support Network mumusha weDombotombo kumarondera nhasi, vagari vemuguta iri vati vanozviziva kuti chirongwa ichi chinoderedza mukana wekubirwa, asi vanoti pane zvakawanda zvinofanira kuitwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Vanotiwo sezvo pachishandiswa mitezo yevanhu yakaita sezvigunwe, maziso nezvimwe, vanhu vanogona kupinda mutsekwende yekudamburwa maoko sezvakaitika muna 2008. Vachairman Mataka vaudza musangano uyu kuti veZimbabwe Electoral Commission ZEC vanofanira kuona kuti urongwa hweBVR hauzoshandiswa kuvhundutsira vanhu.
Takaona tichiita matambudziko kana tichinita kusvika kumaelection kazhinji, parikunzi pakashandiswa tambo, maziso netsiye dzambotaurwa namukoma vhirere. Handizivi mune munhu yehistory yemashort sleeve nemalong sleeve. Hatizobatira kudamburwa kwevanhu vakawanda maoko here kuitira kuti musi wacho iwoyo nekubviswa kwavo maziso. Handitira ndoinewo mubvunzo zvangu anadari ndibvunze.
Vati wekunyange hazvo urongwa uyu hwakanaka chose, vanoti hapana nguva yakakwana yekudzidzisa vanhu pamusoro peurongwa uhwu. Mashoko aya atsinirwa namai Viola Nyawasha vanogara musha weParadise, avo vati vazhinji kumaruva havana ruzivo pamusoro peBVR.
Inini zvakafananise nini personally ndindanzwisisa advantage yangu ndeyei yekuti ndinavhota chi through biometric, asi chengero zhinji dziri kumusha dzikwanisa kunzwisisa. Why time yavakanonoka kuti sikuzivisa vanhu, ivo ngavasabhese futi maguta ngavaende kumaresetements nekuvaresevha kuti vanhu vanzwisisa, vachitsanangura kune vanhu vechikuru kuti vanzwisisa kuti chii chakakoshera kuti vanhu vavhote.
Mugari wemarondera amai Elizabeth Garimoto vati kunyange hazvo vachifarira BVR, chishuwo chavo chanye chiri chekuti vanhu vanogara kunze kwenyika dai vakwanisa kunyorosawo kuvhota vari kwavanogara.
Chatumwe neshinda ndechekuti kana vaitwa biometric voters taona yakanakira pakuti kubakafa havachakwanisi kuvhota, nekuti zvakafana nekuti voters roll yakanga iriko yaikondemera manhu vakafabva tikaitongona munhu yaakavhota iye asipo otozobatika koni ndizvaanenge akafawani ko avhota sei. Saka handizvipefitinoti inowe chirongwa chako chakanakisa, asi dainongotiitiro sezvekuti vari kunze vakwanisawo kuvhota.
ZEC inoti ichatanga kuumba gwaro idzva resarudzo dzegore rinouya mwedzi unouya, uye chirongwa ichi chichaitwa kusvika muna mbudzi. Pari zvino ZEC iri kutoedza michina iyi iyo iri kubva kumakambani ekugermany nechina kuti inoshanda sei isati yatanga kunyoresa vavhoti. Vamasimba Ruzvidzo vanoti havana chivimbo chekuti ZEC inokwanisa kuita sarudzo dzakachena. Vari Zvidzo vaudze Studio 7 kuti vanotambira zvikuru chirongwa cheBVR, asi havasi kufara kuti ZEC iyo inogara ichipomerwa mhosva yekubira sarudzo nekutsigira bato reZANUPF ndiyo iri kutungamira chirongwa ichi.
Chekutanga ndechekuti tine kakugununa nebhodhi yacho yeZEC iri kurana maelections hu independent wayo considering history yavo sevanhu vakaapoindwa negovernment ino yatiri kurwisana nayo ichiramba kugadzirisa mareforms.
Amai Hitha Koga ava nomumwe ange akamirira ZEC pamusangano uyu vati vachatora zvichemo zvevanhu vozvitora kuZEC hurumende neparamende.
Tiri kuedza nepatinogona kuti tinge tichikurudzira kuti maelections aramba achifamba zvakanaka. Zvatinotaura muno mazvibvumire muno, tiri kuzviendesa kumusoro nekutraya our best.
VEZEC vatadza kuuya kumusangano wanhasi vachiti vange vakabatikana nechirongwa chekuedza mashandiro emishina yeBVR. Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru vebato reZANUPF marondera kuti sei vatadza kupinda musangano wanhasi kunyange hazvo vange vakakokwa. Ndakamirira Studio 7 marondera, ndini Ivan Chifera.
Gurukota rezveutano vaDeputy Parirenyatwa vavhura zviri pamutemo imwe nzvimbo ichange ichiongorora pamwe nekurapa gomarara inonzi Onco Care Cancer Treatment Center. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Kuvhurwa kweOnkoke Cancer Treatment Center kuri kutarisirwa kubatsira vane chirwere chegomarara kuti varapirwe munyika, kwete kuti vaende kunze kwenyika kunorapwa. Onkoke Cancer Treatment Center ndonzvimbo yekutanga yakazvimirira uko vanobatwa nechirwere chegomarara vanowana vana chiremba vese vane chekuita nekurapwa kwechirwere ichi vari panzvimbo imwe chete. Nzvimbo yeOnkoke yakavhura kune veruzhinji muna chikumi gore rapera. Vadonans Kangausaru ndeumwe wavakarapwa panzvimbo iyi, avo vanoti vakanyukurwa mudambudziko guru. VaKangausaru, avo vanorarama neHIV and AIDS, vaive vaita lymphoma cancer vachifanirwa kuenda kuIndia asi vakakundikana nekuda kwokusheya mari kusvika vazobatsirwa. VaKangausaru vaudze Studio 7 kuti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kucharerutsa upenyu kune vanobatwa nechirwere chegomarara.
Nokosha because ndana ndiende kuIndia unorapwa. Kuvhura kwenzvimbo ino kuti upenyu hwareruka muno muZimbabwe. Hapana nhasi aenda kunze kwenyika unorapwa. Takapa muZimbabwe zviri nyore. Chibuda muzimba dzedu tichiona treatment iri right muno muZimbabwe uchibva mumba. Zvizvi zvinokosha. Kudai vaudza masosi panapa vakwana kusevha nyika yese vanhu vaziva. Because chiita kuti vanhu aende kunze kwenyika kusaziva kuti kweOnkoke iripo. Bandudu andawai pano paOnkoke. Parubetserwa nemapurisa akachipa even medical aid yako. Chere $20 kwanguka baba chena pano OnkoKe.
Kanzura wa Ward 8 kunova kuna kliniki iyi va Christopher Mbanga vakashaikirwa nemudzimai guru rapera nekuda kwegomarara ramapapu. Vambanga vatiwo vane chivimbo chekuti kuvapo kwenzvimbo yakadai kuchabatsirawo veruzhinji kuti vaongororwe nguva nenguva kuti vanowanikwa vaine chirwere ichi vabatsirwe gomarara risati rapararira.
Ndafara zvikuru kuti tavhura nzvimbo yakafanana neOnkoKe chava nzvimbo ichabatsira vazhinji vari kurasikirwa noupenyu hwavo maererano necancer, nokuti vanenge vanonoka kuti ionekwe kuti icancer rudzi. Ndinofunga kuti ichabatsira vakati wandei. Zviri kuda kukurudzira vanhu kuti ngavauye vachiongororwa nguva ichiripo kuti vane cancer here kana kuti kwete.
Vaparire nyatwa vatiwo nekuda kwokuti chirwere chegomarara chiri kukwira zvakanyanya munyika, vati sehurumende vave kuzorwisa chirwere ichi sezvakaitwa dambudziko reHIV and AIDS.
Nyaya yecancer inoda kurwiswa zvikuru. Nda cancer yawandisa muno munyika, iri kuramba ichikura gore negore. Saka isusu tiroda kuti idzikire. Muchaziva imi kurwisa kwotakaita chirwere chemukondombera cheHIV. Kuti takabva kuma National AIDS Council tichidzika kuma province tichiita madak anonzi madak aya, takuda zvimwe chetezvo panyaya yecancer. Kuita madak anopinda achitaura nenyaya yecancer chete kumamisha, kumadzimambo, kuma headmen, kuti vanhu vazive nyaya yecancer. Ndozvo tiri kunyanya kukurudzira izvozvo.
Vaparinyatwa wapo uyambiro kune veruzhinji kuti varege kunwa zvinodhaka pamwe nekuputa fodya, izvo zvavati zviri kuwedzerawo kukwira kwechirwere chegomarara.
Totaurira vanhu zvinhu zvinokonzera cancer, kunyanya zvinhu zvakaita sedoro. Doro hwawa vanhu havazive bahwii kuti hwawa pachawo hunoita kuti uone imwe chanzi hombe yekubata cancer. Netobhako kuputa fodya zvondambotaura izvozvo, tinenge tichida kuti vanhu varegere kuputa zvakanyanya. Saka tinenge tichivataurira mafactors anoita, anonzi marisk factors anoita kuti zvinhu zviwande zvirwere zvaka.
Mukuru weOnkoke vaBendeda vati chipatara chavo chine mishina yose inodiwa kubva mukuongorora kusvika mukurapa chirwere chegomarara. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakavhenekwa muna 2015 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyu revanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm. Mapurisa emuLondon asunga mumwe murume anofungidzwa kuti anga achironga kuita zveugandanga mushure mekuwanikwa aine zvombo ari pedyo nedare reparamende pamwe nemuzinda unogara mutungamiri wehurumende amai Theresa May. Mapurisa anoti awana mapanga asi panga pasina njodzi yaigona kuwira veruzhinji chiripo ripocho.
Gwaro raburitswa nevanoshanda vachipa rubatsiro muSomalia rinoti Kenya neEthiopia dziri kushandisa chisimba chakanyanyisa kuvanhuwo zvavo vemuSomalia mukuedza kumisa kurwisa kwemiganhu wenyika idzi nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab.
Chizvarwa cheSouth Africa Gift Ngoepe ndiye ave chizvarwa chekutanga chakaberekerwa muAfrica chatamba mumitambo yeMajor League Baseball. Apo akatamba mutambo wake wekutanga nechikwata chePittsburgh Pirates nezuro manheru.
Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Taimoyo vanoti gwaro richabuda kubva munyaya dziri kupomerwa vanoona nezvegwara rebato muZANU-PF uye vari gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere nemunin'ina wavo uye vari sachigaro webato iri kuMashonaland Central vaDick Matthews richaendeswa kumutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Vakaya Moyo vati zvinenge zvave kuna ivo vaMugabe kuti votura gwaro iri kupolitibiro here kana kuti kwete.
Asi vakasukuwere vanenge vave kumbofema zviri nani mushure mekunge bazi remadzimai reWomen's League raramba kutora danho panyaya yavo apo rakasangana nechitatu. Matunhu gumi uye vezanuPF Youth League vakati vakasukuwere ngavadzingwe mubato pamwe nemuhurumende. Asi vakasukuwere vakaona rutsigiro rwakasimba kubva kuvamwe vanonzi vari muchikwata chavo cheG40 vanosanganisira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPhelekezela Mpoko Soro waMpoko uye gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo. Mangwe masachigaro nevanofungidzirwa kuti vari kuchikwata cheG40 vanoti vari kutya kudzingwa mubato vachiti izvi zviri kuitwa nevanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avanonzi vanotungamira chikwata chinonzi Team Lacoste.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya iri kupa kuti mubato reZANU-PF muite kunetsana kusingapere inyaya yekuti vaMugabe vakwegura uye havasi kuda kutaura kuti vachaenda rini pamutyandigere kana kudoma achavatsiva. Asi mubumbiri reZANU-PF haripe masimba vaMugabe kuti vadome munhu anovatsiva kunze kwekungodoma vatedziri vavo vaviri. Izvi zvave kupawo kuti vakuru vemauto vapindire kuti ndiani wavanoda kuti atore chigaro chekutungamira ZANU-PF kana vaMugabe vasiya basa iri kungave nekuenda pamudyandigere kana rufu. Ko chii chinopa kuti vanhu vemuZANU-PF vatye kukukidzana navaMugabe? Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZANU-PF kuUK Province vaNick Mangwana uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi. Tatanga nekubvunza vaMudzengi kuti sei zvichinetsa kukukidza vaMugabe.
Kuti ukukidza vaMugabe unenge uchitambisa nguva nokuti hazviiti vaMugabe havangakukudzwi. Ukavakukidza unenge uchida kutozvicherera rinda rako inyaya dzezvematongerwo enyika.
Ndisidzireiwa pane all respect. So changirai akambokukidzwa nani kubvira 1999? Mai mujuri zvacho vakakukidzwa nani? Taurai kuti mune culture yekuZimbabwe yekurespect yekuremekedza munhu akagara pachinzvimbo. Inini kuno chaiko kuBritain kunoku hapana akandikupidza. Vakati election tikaideclare hakuna. Hazvireve kuti munhu hakuna munhu anoda kupinda mutauro dzeanoziva kuti anoruza. Sezvamuri kutongoona vamwe vari kunze uko vakutanga kuti atomboikota, tomboikota venera nevekodzi vachitomboikota. Because vari kuona kuti vanoruza. Saka munhu wese musvina anotarisa kuti ndinozvirwira nechikuriri. Kana ukaona kuti chikuriri worega kusatambisa political career yako.
vaMudzengi pindura itenzo.
Zvavari kutaura zvati siyane. Vana vasangira havasi kutonga vari kuzama kuti vapinde vomukutonga. Apa tiri kutaura vaMugabe somukuru wenyika uye somutungamiriri weZANU-PF. Ndo muvhunzo wanga uripo kuti senyi muZANU vaMugabe vasinga kukwidzi. Ndosaka ndati kuti kiti apa zvakuti vamwe vamangwana vangwarira nyaya vakubrodena Tapi ni tapi ramai ramai.
Adik aku brode na naibaba. Karena mukanya ceri ramunun zauti zati. Pane kaucha muzimbabwe. Saka shujesu zananda haku taura izo. Yanga ya wati simbisa. Wanga wa umbo we kaucha yandiku kuzai. Kuti kaucha ya achwa ilimo yoku muzimbabwe. Ndiyo kuti munaka gara pati gara haku kuizu matorache iloro. Ni msoro wenya ya inya ya yeshu jirikitika muzano PF. Politik zo muzano PF. Saka kanda kutawara kwa politik zo muzano PF. Nofanda muzire. Saka nisa niti jenza nisa na mangu
matano. Iba kundi nogu. Ndilomu wali wa mangwana. Antiro asipu wanga wafunza. Kuti seri mzano pe wangu kato wa kutuzi. Wanga wakati wafunza. Wane za watu angirai. Seri kutu wafunza. Wafunza za watu angirai.
Asi vamangwana vamwe vakamboedza kuita izvi vakaita savana mavhaire vakataura izvo zvana website shamu vakazopedzisira ka vakandwa kunze kwemusha uko naivo vamugabe pavakati vanhu vari kuti ngavachisiye basi
havana kukwikwidzwa zvakasiyana kukwikwidzwa tika kana kubasa kwenyu chaiko ikoko makagara ipapo mu studio imomo ningaka ngotanga kuti ningi ngabve azvire kuti atikupidzai handiti maona kune zvino destabilize vokuti vanhu vano choko kutora nezveiwe hauti ningi ngabve kana uchida kuti ningadzi pane process ine isakazara kuti yeti uenda kuna election wo win akando mabvisi vanoitwa vanhu saka ndo papa nechine gwara tsangano chine ma constitution kana vanhu vachitongwa vanotongwa maringe nezviri mu constitution ndokutongwa kwakaitwa vama vaire pakatiza process ono vaira vanangoti vashora mu parliament vakadzipa mu parliament hakuna nyika isina ma whip every party ya minus ya ina ma whip so if you go outside the whip vanodzipa muno muchaimo muno mudzipe muno vangano vanodzinga kana Nigel Farage vakadzinga vanhu nokuti anenge atuka mukuru we bato discipline is important saka vana vaira kana vaida kukwidza vanokwidza vanokwidza kukwidza majuru kana anyone dog akuna akadzimba zvauti tasamu zvambo kutaura ndezvizivi muzvandozvande zvekuti vashamu vakatoti vamugabe ikirimora handi kuti vakatiwa pedza kuti kirimora vakati kirimora ngaichipa yaora
vamudzengi
chokwadi chiripo ndechekuti vamugabe muzambiki munoonesa kuti vapikidze nokuti vakabata masimba ose matomo ose ebato ndozvo akamabata kuti uvapikidze unenge uchitambisa nguva ndochokwadi chiripo kuti itsika yemuzimbabwe hongu inogona kunge iri tsika but tsika iyoyo kana iri kokwemvise iri kutobva kuzambia
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachitungamira media center vaernest mudzengi vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro wezanupf kuuk province vanik mangwana vari kulondon
Madzimai anorarama nekuzviitira mabasa emaoko anobva matunhu akasiyana-siyana emunyika aungana nhasi muHarare achicherechedza pamwe nekupemberera zuva remadzimai kana kuti Women's Day iro rakacherechedzwa musi wa8 kurume pasi rose. Mhemberero idzi dzinonzi dzarongwa nesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association uye dzapindwawo nenhengo dzemasangano akawanda anosanganisira reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET. Imwe nhengo yeVSET yapinda mumhemberero idzi muzvare tariro munyerei vanoti madzimai atora mukana uyu kutaura nezvematambudziko akasiyana-siyana anosangana nawo mukuita mabasa avo emaoko zvikuru vanotengesera migwagwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kumhemberero dzataenda nhasi tanga tichifara tichirecognizwa semadzimai ari kurarama nguva dzakaoma kudai ende zvazvichitibatsira kuti tinoramba tichiyeuchedzwa pamaererano nekodzero dzedu dzatinazo anova masocial economic rights tichitaurawo machallenges atinosangana navo semadzimai tichiwanikwa tichibatsirana kuti tingazvifambise sei muzvikamu zvinotevera tange kuti nyaya dzanga dzichinyanyotaurwa ndedzekuti harassment yedu isusu madzimai vasikana vechidiki tinowanikwa tichipfamukana neharassment yakawandisa parod sexual harassment kufunga kwangu semadzimai vari parod tinofanirwa kuti tiwanike tichidzidziswa zvakanyanya pamusoro peHIV nemacontraceptive so ndo zvimwe zvezvinhu zvataa tichidiscussa nhasi because dzimwe shamwari dzamu dzandoshanda nadzo vanofungwa kuti asabhandare bribe jirinani ape munhu essential favor but asingazivi kuzvitoremu exposure kune marisk akawanda saka ndandichifarira kuti tetora specifically nezvematambudziko atinosangana nawo semadzimai nyana.
Asi munoona here imi zvose zvamakurukura pamhemberero idzodzi zvichishandura mararamiro enyu kana kuti inyaya muchangoramba muchitaura gore roga roga ramunoungana?
Sezvandikuona pane zvakuitika tikuona kuti zesei iri kutibatsira kuti zvinhu zvekutishungurudza everyday zvive zvinhu zvaakutanga kucherechedzwawo nevamwe vanhu vanotichungamirira nevamwe vanhuwo regular person atinombobvira mbofunga kuti tikudhegene challenge yanditisangana nayo everyday so maybe hazvichinge hazvo mangwana but kana tachitanga kuzvikurukura saizvozvi maybe in the next 5 years hatizivii pamwe pane zvinenge zvaavepo.
Ivo vamunenge muchipomera mhosva dzekushungurudza nekusaremekedza kodzero dzemadzimai vanga vawanawo here mukana wokunge vachiuyawo pamhemberero dzenyu vachinzwawo zvenyunyuto izvo?
Vanga vasiko havana kuoya.
Vanga vari nhengo yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET Muzvare Tariro Munyerei vari parunare muHarare neStudio 7.
Munhau dzemitambo izvinei zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Black Rhinos 1, Chicken Inn 0, Dynamo 0, Haumine 1. Zvichakadaro, vanotungamira Zimbabwe Open Golf Tournament varikukurudzira kuti mutambo wegolf udzidziswe kana kutambwa muzvikoro senzira yekuedza kupedza matambudziko ekushayikwa kwevatambi vanotamba mutambo uyu mumakwikwi epamusoro-soro. Mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Izvi zvauya zvichitevera kutatarika kuri kuita vatambi vemuno apo vanenge vachikwikwidzana nedzimwe nyika nemhaka yekudzikira zvinotyisa kwaita mutambo wegorofu munyika. Zimbabwe iyo yaive nevatambi muurongwa hwevatambidzana vanorura pasi rese, Tony Johnston, Mark McNulty naNicky Price, oyo akamboenda pachinhano chepamusoro-soro pasi rese, haisisina vatambi vari kukwikwidza zvine mutsindo muPGA Tour. Pamusoro pezvo, vatambi vemuno vatadza kutora mukombe weZimbabwe Open, uyo unotambirwa munyika muno kubvira muna 2010 apo wakadzoka kwapera makore masere usingakwikwidzwe nemhaka yekushayikwa kwemari. Vanoronga makundano eZimbabwe Open vaMichael Mahachi vanoti gorofu inofanira kudzidziswa muzvikoro sezvinoitwa mimwe mitambo yakaita senhabvu nekumhanya izvo zvine mwaka wazvo gore rega rega kana Zimbabwe ichida kuita vatambi vane mukurumbira sezvaiveko kare.
Tinofanira kutora mutambo wegolf kuzvikoro zvedu nokuti kana tisina kutora mutambo uyu kuzvikoro tinozonetsekana kana vakura vasina kunge vagadzirwa zvakanaka. So ndinokochedza vakuru vanodzidzisa mitambo muzvikoro kuti vatore mutambo wegolf sekutorawo kwavanoita mitambo yenhabvu.
VaMahachi vanoti Zimbabwe ine nhandare dzegorofu dzakanaka dzakawanda dzinofanirwa kuve dzichishandiswa nevechidiki asi izvi hazvisi kuitika. Vanoti munhandare idzi ndimo makabuda vatambi vakaita Sana Price.
Mutambo watakagadzirisa munhu akaita world number 1 Nick Price and tine courses orunandare dzinotambirwa golf dzakawanda dzatinofanira kunge tichisenzesa.
VaMahachi vanoti mutambo wegorofu ukashaya budiriro mune vechidiki ucharamba uchidzikira kudarika mumadhaka mauri iko zvino. Mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yevechidiki vapo mavhima gore rapera vakavimbisa kuti mitambo yakaita segorofu ichange iri pazvidzidzo zvemuzvikoro asi pari zvino hapana chati chabuda pachinangwa ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa kushungurudzwa kuri kuitwa vanhukadzi mudzimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichitimurare zvakanaka vateereri. Toksia mina Chris Kande natungamiri Nkomo munhau dzechindebele.